chekwata chenyika ichi hachina murairidzi pari zvino. Zvitevera kusiya basa kwaBaltimore Brito muna zvitagore rapera mushure memitambo miviri iyo chakaita mangange neRwanda neNigeria. Mukuru weZifa Normalization Committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya yemurairidzi inyaya yavari kugadzirisa vachiwedzera ivo kuti vari kutaura neavo vane ruzivo rwakadzama nezvazvo kuti vaone kuti vofambisa sei zvinhu zvavo. Asi mubvunzo kwese kwese ndewekuti Zimbabwe yopa basa ani murairidzi wemuno kana kuti wemhiri kwemakungwa mumitambo yatarisana nayo yeAFCON 2025 neWorld Cup 2026. Vamwewo vakaita semutsigiri weDynamos vaAdam Mukwasi vanoti murairidzi wemuno ndiye chaiye nekuti anoziva vatambi vemuno uyezve anoziva mamiriro akaita zvemari muZifa nemuZimbabwe senyika uye nhoroondo yenhabvu munyika inoratidza kuti Zimbabwe yakashura mare pese payarairidzwa nevarairidzi vemunyika.
Tinongopa pamwana wedu anyatso kufamba nezvi zvakanaka, anotinzwisisa, anonzwisisa environment yedu nekwality yemaplayers yedu. Zvekunze zvinotiremera nekutoguma tapinda matambudziko, sezvo tisu tikwanisa kuqualify munana AFCON nevedu vana tadii kuramba takatsunga pane izvozvo kusvika tasvika paclass chaiyo. Tinosvika.
Manager wechikwata cheCapes United vaShakespeare Chinogwenya vanoti dai zvaiita Zimbabwe yachengeta Norman Mapeza naTexuwachi Ragwi sezvo vajairirana nevatambi.
For continued purposes, why not give a Norman and I take it? Because vangopuwa kangu baka dikidiki. Because try and error each time azvinyatsokuita. So why not give them enough time, wait a basa, and I know they will produce results.
Muongorori wemutambu wenhabvu vakudza ipere vanotiwo murairidzi uyu anofanira kuve ari wekunze kwenyika.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana sarudzo rwakasiyana siyana neverudo, bhozi verudo anongotora weukama asina kuona talenti. Saka wekunze anokwanisa kusvika but aiwa uyu anogona bhora, ngauye padhuze nganomuedze.
Zvichakadaro mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika yapera yakadai. Ngezi Platinum Stars 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Greenfall 0, Herentals 1 Manica Diamonds 2, Bigita Minerals 2 Blawayo Chiefs 0. Mangwana Sondo mitambo iri kuenderera mberi kuine mitambo pakati peSimba Bora neDynamos kuShamva. Capes United ine ZPC Kariba, Arenal ine FC Platinum, Chegudu Pirates ine Wange, Tel 1 ichisanganawo neYada. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.